musangano wekuitika kutinya unoite kuita nenyaya dzemafertilizers. Iyi musangano wakakosha zvakanyanya muAfrica because unotaura nyaya dziri surround production neproductivity. Ndichinyanya zvikuru sei kuda kunyanyofokasa panyaya yeZimbabwe. MuZimbabwe tinoziva isusu kuti well over 67% yenyika ino inorarama through agriculture. Zimbabwe is an agro-based economy. And kana zvakadaro tirovaizvo kuti vanhu tiri vanhu tiri nyika inorima ine maconducive environment anosapota agriculture. Tine maclimatic conditions anosapota agriculture. Saka we cannot practice farming or sustainable agriculture or responsible agriculture kana tisingatauri nyaya dzemafertilizers.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nekuti kurima muvhu uchirima gore rino nerinouya nerinouya, what you are simply doing is you are extracting minerals from the soil. You are extracting, uri kutora minerals muvhu pasina chauri kudzosera imomo. Saka ndopa munoona kuti nyaya dzekutaura dzemafertilizers, even mabanks ari kukurudzirwa kuti vabatikire. Tinonida capacitation semaAfrican countries. Tikwanise kubika fertilizer yedu tega. Fertilizer inoenderana neizvuredu. Izvuredu rine dzimwe nguva maminerals anoshota kana kuti anoda kuti awedzerwe kuitira kuti zvatinorima tirime zvine pundiso.
Asi muZimbabwe muchiri kugadzirwawo here fertilizer inokwana sezvaiitwa kare? Zvinhu zvakamirawo sei?
Mubvunzo wenyu wakanaka zvikuru womukoma Blessing panyaya dzekugadzirwa kwemafertilizer. Chandingataura ndakada kupindura mubvunzo wenyu, ndikada kuupindura zvakadai izvi. Nyanzvi dzinoziva nezveivhu muZimbabwe munomu, aya atinoti masoil chemists, masoil analysts, masoil nutritionist arimo anotoziva kuti tine fertilizer yakati mukatarisa kuchinhu kuna naAlaska Mine kuyakuya kunobva vana Dolomitic Lime, vana Calcitic Lime, makambani emafertilizer sekutiwo munongoona kuti nyika imwe naimwe ine matambudziko ayo. Hazvisisina kuita sezvazvaimbova kare.